wagare wari kuramba kuti magetsi akwidzwe mutero. Nguva yakukwidzwa magetsi haisi kufambirana nemamiriro eupfumi hwenyika, kuti vanhu vazhinji vanoshandisa magetsi havasiri mumabasa, maindastri mazhinji haasi kushanda. Uye zvavari kuda kungoita ndezvekuda kuwandudza mari yavanongowana havo, asi pasina kubuda pachena kuti iyo sekambani yezesa inomboshanda sei. Saka vagari vazhinji vari kuramba kuti magetsi aedzerwe mutero. Vari kuti paatori ipopo ari kutodhura, asi zesa iri kuedza kuda kusimudza nyaya yekuda kuenzanisa kumutengo wemagetsi nekune dzimwe nyika dzine upfumi hwakasiyana newezimbabwe.
Ko, zvavari kutaurawo kavezesa kuti varina kubhadhara chikwereti chechina ichi?
Chikwereti chekuchina hachina kutsvagwa vachibvunza ruzhinji rwezimbabwe. Zesa yakaenda kundonegoshieta vachibatana, vachinoita negoshiesheni yechikwereti ichocho. Asi vagare vazhinji havatombochizivi kuti chakauka sei uye chaida kuzounge chichifamba sei. Saka zvese haifanirwi kuremedza vagari vanoshandisa magetsi nenyaya yekutaura zvechikwereti chekuchina, nokuti kubvira China payakanzi yatanga kubatsira hatisati taona shanduko yekunzwa kwemagetsi mudzimba dzevagari.
Vagari vakasimudzawo nyaya yekuisirwa maprepaid meters. Ko, vezesa vari kuti kudii nenyaya iyoyo?
Nzvimbo zhinji kusanganisira imo muHarare, kune nzvimbo zhinji dzisina maprepaid iwayo, uye vanhu vasina maprepaid meters emagetsi vari kuomerwa nezvinhu, nekuti zesa iri kushandisa tingati maestimates, zvinoita kuti mutengo wemagetsi unge wakakwirisa